zvinoe zvinhu zvakakoshera nyika nekuti nyika kuti kana uve musha panotodiwa sahwira saka mukufambwa kuri kuitwawo neveZimbabwe Tourism Authority tinozvitenda nekuti zvikamu izvozvo vakanga vasisanyanya kuzviita zvinove zvakakwadzawo isusu mamabato akanga akazvimirirawo ega asi tinotenda kana vakwanisa kunge vachiendawo kunze vachinotaura kunaka kwakaitawo kumusha kwedu zvinoreva kuti ana sahwira vanouyawo mumusha medu saka izvi ndinoona riri danho rakanaka riri kutorwa nehurumende uyewo isu sevanhu toedzawo kuiti muromo yedu kana tichitaura totaurawo zvakanaka pamusoro penyika yedu hatisunzi nyebai but kurewo zvakanaka bcause tinazvowo zvinenge zvakanaka munyika yedu zvisinei vamwe tichida kusanganisira ana Victoria Falls ana Great Zimbabwe kwete kuti tongoramba tichishamatata mune zvakaibva chete asi tichipembedzawo kwedu
mabata nyaya yekuti zvakanga zvisingachanyanyi kuitwa mazuva ano makarekare zvaiitwa zvainge zvakakurumbira sei
makare hazvaiitwa zvaive zvakakurumbira zvisingaite ndinorangarira ini ithink makore ekutanga ekuma90s ndakamboendawo ndichitoita pamaseminars ndiri kunyika yegermany tinove takanoita mubatanidzwa wenyika dzakawanda zvinove zvinhu zvinokurudzirawo vamwe vanhu vanosangana navo uchivaudzawo kuti kwedu tine zvakadai tine zvakadai vachinzwawo kunewe wekumusha kwacho kwete kunzwa nevamwe vanhu zvinovapawo shungu dzekuti vave vachishanya zvinove zvinozobetserawo nyika mudanho remaforeign currency nezvakawanda tinotarisira makore ekare Victoria Falls yaitounzawo revenue yaizobetserawo nyika saka ndopati kuti ngatidzokere ipapo tikwanise kunge tichionawo vashanyi vanouya vachionawo nzvimbo dzedzo dzakanaka tourism haisi kuenda kuvictoria falls nekugre zimbabwe chete even mumagariro edu mumaruva kana mumadunhu matiri munenge muda kuratidzawo vanhu kuti ndo magariro atakaita sevanhu sedunga vanhu
mbuva ingatarisirwa neveruzhinji kudzokera nayo kuzimbabwe mushure memisangano yakadai ndeipi
kunyika yegermany kunyanya inove nyika ine mutemo wakanaka wekuti vanoti iwo mwana akanga apedza chikoro chatinoti like a level vana vanokurudzirwa kuita zvinhu zviviri kuita voluntary kana kuita military service saka zvinove zvinhu zvakakosha mune nyika yedu ndekuti tinokwanisa kuzenge tichionawo revenue mukudarika mukuburikidza neizvozvo tichiitawo maexchange programs so that mayouth anenge achipedzawo maa level vanowanawo chido neshungu chekuya kuzimbabwe vachiudzwa kunzi inyika yakanaka